Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anasi uri musi wechipiri gumiguru 8 2024. Makateerera ku Studio 7 nefenyire nyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Gurukota rezvekudzivirirwa kwenyika amaiwo pamuchinguri vanzi nedare vari pevanhu vakarohwa nemauto munguva yeCovid-19. Hurumende inoti yawedzera vashandi mari yemihoro. VWFP neUSAID vobatana kusimudzira vechidiki kuAirport neCaledonia muHarare. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Gurukotaro zvekudzivirirwa kwenyika amai opa zvipange muchinguri nemukuru wemauto eZimbabwe National Army Lieutenant General Anselm Nhamo Sanyatwe vanzi vabhadhare mari yemuripo inosvika madhora zviuru makumi mana kana kuti US$40,000 kune vanhu vana vekushurugwi vakarohwa zvakaipisisa nemauto munguva yeCovid-19. Vana ava vanoti vaGrand Zinyuke, vamo Blessing Ncube, vaBhake Jabangwe navamavhuto kachepa vakarohwa muna nyamavhuvhu 2021. Vanhu ava vanoti vakatyorerwa kodzero dzavo uye kuremadzwa nemauto. Hatina kukwanisa kubata amai muchinguri navasanyatwe sezvo nharembozha dzavo dzanga dzisiri kudayirwa. Magweta eZimbabwe Lawyers for Human Rights ndiwo anga achimirira vakarohwa ava. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaKennedy Masie vanotungamira sangano reAll Hands on Justice akatanga nekuvabvunza kuti sei zvakakosha kuti vanenge vachikorerwa kodzero dzavo nemapurisa, vasori nemauto vavaendese kumatare edzimhosva.
Hongu zvakakosha kuti vanhu vaendese atingati makurukota ehurumende kumatare kana kodzero dzavo dzachikorwa, nekuti bumburero remutemo rinotaura kuti munhu wese muZimbabwe ane kodzero dzekusabatwa zvisiri pamutemo, kunyanyanyanya pachirungu inonzi kubatwa in a manner that is inhuman and degrading. And tichitarisa nhaurirano iyi zvinoita senge yanga iri civil court yakapa mutongo wekuti hurumende through mauto kana through Minister of Defense vanga vane chekuita nekuchikorwa kwekodzero.
Mungatsanangura kuti pamutemo nyaya dzekuripwa kwevanhu ava dzinenge dzichifamba sei?
Kana mutongo wakadai so waiswa yatingati judgment in favor of maplaintiffs avo vanova vakaendesa nyaya iyi kumatare, panoiswa yatingati monetary judgment kana kuti value kune chikorwa kwakaitwa kodzero dzevanhu. Izvi zvakakosha kuti vanhu avo vanofanira kuva vachichengetedza bumburiro mutemo vaiswe in check, vachiziva kuti kana vakatyora kodzero dzevanhu izvi ndo zvinoitika. Izvi matare anopindira ende anopindira achidefenda vanhu.
Asi vanhu havanozokwanisa here kuwana muripo uyu vamasi?
From experience tichiri kupractisawo kuZimbabwe, mari idzodzo dzaibhadharwa nenguva, but dzimwe nenguva vaingoignora majudgments iyayo. Izvo zvaizoitisa kuti pazotorwa mamatano ekuti mari idzodzo dzibude.
Ko sei kudare kwakaendeswa gurukota amai muchinguri nemukuru wemauto vasanyatwe, kwete mauto akatyora kodzero dzevanhu?
Vatungamiri ivo vana General Sanyatwa ne Minister of Defense vana opa muchinguri vanenge achingovawo mazita anenge achibuda ari vanhu vari kurepresenta ma-institutions yayo. But kana avo vakatyorwa kodzero dzavo vakaidentifya ma-individuals akavatyorwa kodzero kana kuri kurohwa kana kuri kutochewa ende uyezve kana vanga varimo mumapepa imomomo. Zvinozoitika ndezvekuti kana hurumende yaramba kubhadhara mari idzodzodzo, avo vakapuwa mutongo uyu vanokwanisa kuenda kune avo vavakameshena mumapepa avo sevanhu vakavarova kana kuti vakavatocha, kuti ivo personally semunhu ave achibhadhara mari idzodzodzo ma-40,000 yayo.
Vanga vari vaKennedy Masie vanotungamira sangano reAll Hands on Justice vachitaura parunhare muTexas muno muAmerica naBlessing Zulu Studio 7.
The Voice of America.
Hurumende inoti kutanga mwedzi uno ichawedzera vashandi vayo mari dzemihoro zvichitevera kuwirirana kwayakaita nevamiriri vevashandi. Munyori mukuru mubazi rezvevashandi vaSimon Masanga vaudza Studio 7 kuti pane chibvumirano chakanyoreranwa nevashandi vakati tinzwe zvizere kubva kuvashandi pachavo. Nhaurirano idzi dzinoitwa pasi pekanzuro yenhaurirano inonzi National Joint Negotiating Council. Mutungamiri wesangano rinomirira vashandi vehurumende reZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions, Amai Cecilia Alexander, vatenda kuti pane chibvumirano asi vakati pane zvimwe zvirehwa-rehwa zvisati zvagadziriswa. Ngatinzwei hurukuro yavaita naBlessing Zulu Studio 7.
Mushure mekunge tasangana masvondo rapera, tikapiwa zvakatura hurumende zvatisingazvekugashira. Ndikavakumbira kuti vaende vadzokere vanoedza kuti vaimprove ofa yacho. Saka tingangoti hatisati tapedza kukurukurirana.
Imi mamuchida mari uye vari kukupaiwo mari?
Munongoziva nyaya dzemanegotiations ndezvekutaurirana uye muchivimbana. Patiri panapa handigone kuti ndingataure kuti vari kuvimbisa kupa mari kana kuti tisiri kuda mari. Ndofunga munoziva chinonzi kunegotiata in good faith. Ndo zvinhu zvatinoda kuti tiedze kuti tigadzirise, nokuti kazhinji tikataura mafiga iwaya tisati tapedza zvinozotikanganisa mafambiro atinozoita nehurukuro idzodzi. Saka tinoona zvakakodzera kuti tingotanga tapedza zvatenge tagwirira tinozouya tichitora kwamuri.
Tichitaurawo nevamwe mubazi rezvevashandi nebazi rezvemari vari kuti pane dzimwe mari dzichapuwa vashandi iwo mwedzi unoyu dzakatowiriranwa. Mungatsanangurira zviri kufamba sei ipapo?
Kuwirirana chaiko hatisati tawirirana, asi nyaya iripo ndeyekuti hurumende mari yanga ichida kupa vashandi vayo vanga vachida kuwedzera kubva pana September. Saka chitarisiro chedu ndechekuti kana tanga takawirirana ndezvekuti October vanhu vaizopiwa mari dzavo dzakasangana yaSeptember neyaOctober. Saka pari zvino zvatisati tawirirana, takangoti isusu kune hurumende zviri nani mumbopa henyu vanhu mari dzacho dziripo idzodzo, asi dzisiri dzekuti mari dzekuti tingati tawirirana, asi kuti mari idzodzo dzamuri kuti mambowana pari zvino imbofanira kuvapai. Saka vashandi vehurumende vanofanira kutarisira kuwedzerwa mari muna October, asi mari iyi vari kungopiwa stop gap measure. Takamirira kuti tizopedza nhaurirano dzedu.
Takataurawo isusu nepfenyuro yedu negurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube, vakati vari kunzwisisa kuti dhora remunyika rakadonha, vari kuda kuti vashandi vange vachiwedzerwawo mari zviri kutenderanawo nevamwe vakuru muhurumende. Paya nezuva here ratirapiwa rekuti mutange nhaurirano idzodzo zvakare?
Ndofunga muna April gore rino richitanga tine nhaurirano dzatakaita vashandi vehurumende pavakawedzerwa ma-$20. Vazhinji vakangotarisa kuti mari yamauya nayo ishoma, asi chikuru chatakabuda nacho panhaurirano idzodzo inyaya yekuti takawirirana kuti masalaries esm government anopiwa maUS dollars, imwe yopiwa iri maUS dollar, pane iyoyo maUS dollar yatapiwa iyo, imwe yopiwa iri hard currency, imwe yopiwa iri local currency. Saka nyaya iripo ndeyekuti pese panokwira rate isusu, nokuti masalaries edu ari maUS dollars nyange tichizotambira imwe yacho iri masiki, ese anongowekwa nerate iripo.
Avanga vari mutungamiri wesangano rinomirira vashandi vehurumende reZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions, amai Cecilia Alexander, vari parunare muHarare na Blessing Zulu Studio 7. Vatereri, tinokukurudzirai kuti mutevere WhatsApp channel yedu patinokupai nhau dzinenge dzichangoburwa. Mukavhara WhatsApp, dzvanyai pakanzi updates pasi kuruboshwe motsvaga VOA Shona, modzvanya pakanzi follow. Kana muchida kushandisa link, endai paFacebook page yedu. Vechidiki vanoda kupinda mumabhizimusi ekuchera goridhe nezvimwe zvicherwa vanoti pane zvimhinga mupinyi zvakawanda zviri kuvadzivisa zvinosanganisira kushaya zvikwanisiro zvinoringana pamwe nechekuti havana rutsigiro kubva kuhurumende. Asi hurumende inoti mikana ijawi yairi kuwanisa vese munhu zvake anoda kupinda mubhizimusi rekuchera zvicherwa. Tobias Mudzingwa anotipa nyaya inotevera.
Hurumende inogara ichikurudzira vechidiki kuti vapinde mumapandiko eupfumi akasiyana siyana kuti vakwanise kuzvipundutsa uyezve kuti vabatsiridze kukura kweupfumi hwenyika. Asi mumwe wechidiki akamboita zvechikorokoza kukadoma mudunhu remashonaland west, Nyasha Mutemeri, anoti vechidiki vari kutadza kuchera migodhi nekuda kwemitemo yakawanda wanda iripo.
Ma mining license achona habudi especially kunana mashonaland west kuti unozoenda kuchinhwene kunodidi unofrustrate kwa zvekuti wega wega process yachona iyo unoiziya saka unopesa ngona kuti bhera ningotsvaga piki yangu foshoro yangu ndotienda pachona pari kunzi pari kupisa ipapo hosvika mautongoita zviri papo chawaona ipapo woenda wonopa mhuri.
Mukuru wesangano revechidiki vari mumabhizimusi ezvezvicherwa reYoung Miners Foundation, vaPayin Farai Kupfuwa, vanoti dzimwe nguva vechidiki vanotyira kure.
Vechidiki vanokwanisa kuwana mikana kunyange yekutengesa value chain yemining, vanokwanisa kuwana mikana kunyange yekudzidzisa izvo vakadzidzira, kana angangova zviri zvesurvey, zvegeology, zvesafety, kana kuti zveaccounting chaizvo, kana zvese zvavanhu zvinogona kunge zvichibatsira kuti indastry iende mberi zvinotokwana kumining, nekuti mining iindastry hombe.
Kana kuchitariswa nyaya yemari nezvimwe zvinodikamwa kuti munhu akwanise kuita bhizimusi rinobudirira rekuchera zvicherwa zviri pamutemo, munyori wesangano reJunior Chamber of Mines vaDosman Mangisi vanokurudzira vechidiki kuti vaite mushandira pamwe.
Tinotarisira kuti vechidiki kuti vakwanise kuita basa rekuchera vanofanira kushanda vari zvipoka zvipoka, nokuti ibasa rinotiremei uyezve rinotsvakawo zivo nounyanzvi hwakawanda uyezve richida mari. Saka vakashanda vari mapoka mapoka zvinoita kuti vave neyatingati muchirongo discipline.
Mumwe womudzimai wechidiki anoita zvekuchera zvicherwa pakambani yaakumbira kuti isadomwe nezita iri mudunhu remashonaland central, amai Kundiso Chakanza, vanoti mutoro wakapetwa kaviri kuvasikana nemadzimai echidiki vanoda kupindawo mune zvezvicherwa zvematombo anokosha aya.
It has always been said kuti business remaining nderevanhu vakuru, especially varume for that matter. Saka kana uri munhukadzi unengoshitarisirwa wako pasi, zvinoita kuti support inoitawo shoma. But even zvakadaro, I encourage madzimai kuti apinde mumining nekuti kune mari yako.
Mugore ra 2022, hurumende yakaparura homwe yemari inosvika mamiriyoni gumi kuAmerica yekubatsira vechidiki vanoda kupinda mune zvezvicherwa. Asi zvakabuda muhurongwa uhu hazvisati zvaziviswa veruzhinji. Gurukota rinoona nezvemigodhi vaWinston Chitando vanoti hurumende iri kuedza kubatsira ani nani ari mubhizimusi rekuchera matombo anokosha, kunyanya vane makambani achiri kukura nevechidiki.
The expectation of the mining industry.
Tarisiro yedu munyaya yezvicherwa ndeyekuti tisimudzire upfumi hwedu zvakanyanya gore ra 2030 risati rasvika. Izvi zvinokwanisika kana tichishanda nemunhu wese zvake. Ndiko saka tiri kutora matanho ekusimudzira vechidiki kuti vakwanisewo kuita zvekuchera matombo akakosha.
Nyanzvi inongorora nyaya dzezvekushandiswa kwezviwanikwa uye vari mukuru wesangano reCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguhu vanoti kunyange hurumende ichivimbisa kutsigira vechidiki pachiine mutoro kuti vawane chouviri.
Kana hurumende yada policy yekuti vechidiki vapinde mining, inofanira kugadzira homwe yakasimba yekuti vechidiki ava kana vachipinda mining imomo vanopinda vaine zvikwanisiro. Uye zvekare panodiwa ruzivo rwekuti mining yacho chimbori chii inoitwa sei.
Sangano rechamber of mines rinoti vechidiki vakawanda vari mubhizimusi rekuchera goridhe asi vanoita izvi nenzira yechikorokoza vachiita zvakiti nagonzo nemapurisa. Dzimwe nyanzvi dzinoongorora nyaya dzezvesicherwa dzinoti zvichida dai mitemo yekuvamba mabhizimusi ekuwana migodhi yairerutswa vechidiki vakawanda vangadai vachipindawo mubhizimusi iri zviri pamutemo. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.
Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutevedzeri wemutungamiri wenyika yeKenya vaRigathi Gachagua vari kuramba mhosva dzekuita zveuori dzavari kupomerwa. Dare reparamende remuKenya richavhota kuti vomanikidzwa kusiya basa here kana kuti kwete. Asi nyaya iyi yaunza kusagadzikana munyika iyi. Vanhu vakawanda vaungana nhasi panze pechipatara cheAl-Aqsa muGaza vakatakura mitumbi yevanhu 30 vakafa mushure mekubhombwa nendege dzehondo dzeIsrael nezuro. Vakafa ava vanosanganisira madzimai matanhatu nevana vaviri. Vechidiki zana nemakumi masere nevatanhatu kana kuti 186 kubva kumisha inogara vazhinji yeCaledonia neEpworth nhasi vapedza zvidzidzo zvekushandisa michina yechizvino zvino nekushambadza mabhizimusi pasi pechirongwa cheUrban Resilience Digital Skills Training icho changa chichitungamirwa neWorld Food Program chichitsigirwa nemari kubva kuUnited States Agency for International Development kana kuti USAID. Godwin Mangujga anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura mushure mekupedza zvidzidzo zvemwedzi mitanhatu pazvikoro zvikuru zveCatholic University in Zimbabwe neHarare Institute of Technology IT, vadzidzi ava vati zvakakosha nekuti zvavapa ruzivo rwekuti vatange mabhizimisi avo nekuvashambadza munyika nepasi rese vachiwana mari yekuriritira mhuri dzavo. Valentine Mwale, uyo anogara kuEastview kuCaledonia uye akaita zvidzidzo zveweb design, graphic design and digital marketing by IT, auza Studio 7 kuti akabatsirika zvikuru uye akatovhura kambani yake yeSpectre Technologies iyo yave kutoshanda nemakambani akawanda.
Business rega rega kana kuti kambani yake yega inofanirwa ine mawebsite, vanofanirwa kuvachimarketa.
Archward Mamunze wekustopover kuAppworth akapinda muzvidzidzo izvi mushure mekutadza kuenderera mberi nezvidzidzo zvake zvekuita chiremba kuChina mushure mekushaya mari. Mamunze auza Studio 7 kuti izvi zvamupa mukana wekusimudzira upenyu hwake zvekare. Atiwo chirongwa ichi chamuvhura maziso nekumupa mukana wekusangana nevamwe vanoita zvemabhizimisi.
Hongu tauya pakupedzisira kwetraining asi kwandiri ini ndakusi kupedza.
Aenderera mberi achiti akatotanga kambani yake inonzi Shift Focus nechinangwa chekubatsira vari munharaunda yake vanogona kunge vakasangana nedambudziko serake rekushaya mari yekuti aenderere mberi nezvidzidzo zvake kuChina.
Shift Focus brand raka inspirewa nekuda kwebreakdown iyoyo yekuti we are communicating with other youths.
Marilyn Guarada audza Studio 7 kuti akatotanga kambani yake Marilyn Guarada Designs uye achaishandisa kusimudzira nzvimbo yake.
Community Airport ishabatsirika nekuda kwema designs aya pakuraise ma awareness kubva kuma drugs even ma prostitution zvakawanda zvinhu zvekuitwa muAppworth.
Baba vaMarilyn vatatenda Gwarada avo vari muchirongwa cheWFP Urban Resilience vachiita zvekuchengeta huku vachitengesa kuti vawane chikafu vapa uchapupu hwekuti mwana wavo ave kushambadza huku pamadande mutande akaita seYouTube uye zvave kubatsira mhuri yavo.
Vana vari kumaketa zvinhu kuti shuwa tatimburi malocal champion but now I'm seeing global. We are going to go back.
Mumashoko ava averengwa nemukuru anoona nezvekuburitswa kwemashoko kumahofisi eWFP muZimbabwe amai Ifo Magaba. Mukuru weWFP muZimbabwe amai Barbara Clements vati vanofara zvikuru kuti chirongwa ichi chakabudirira uye chave kutosandura upenyu hwevechidiki sekutaura kwavaita. Vatiwo kubudirira kwechirongwa ichi kuchabatsira sangano ravo, hurumende nezvikoro zvepamusoro kuronga zvimwe zvirongwa zvinobatsira vechidiki kuti vawane zvekuita pakusimudzira upenyu hwavo neupfumi hwenyika. Mutevedzeri wegurukotare vechidiki vakuda kwashe Mupamhanga, avo vange vari munyarikani pamhemberero dzanhasi idzi, vatenda WFP, USAID, Catholic University in Zimbabwe neHIT nechirongwa ichi vakati vafara kuti vechidiki vakapinda machiri vave kutozvishandira uye vati hurumende ichavatsigira pane zvese zvavanoda. Vakapinda muchirongwa ichi vakasarudzwa kubva kumhuri dzinotambura zvakanyanya uye dziri kubatsirwa nemari yechikafu pasi pecash for food transfer, icho chiri kuitwa neWFP munzvimbo dzeCaledonia neEpworth. Chimwe chinangwa chacho chinonzi ndechekuti vana vawane zvokuita kuti vasiyane nenyaya dzekutora nekunwa zvinodhaka, rinove dambudziko guru ratekeshera munzvimbo idzi. WFP kuburikidza nerubatsiro rwemari runobva kuUSAID uye ichishanda nemamwe masangano anobatsira, iri kubatsira vanhu vanodarika mamiriyoni maviri nezviru mazana manomwe 2.7 million pavanhu vanodarika mamiriyoni matanhatu vakatarisana nenzara munyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitika muno muAmerica. Vamwe vagari vemudunhu reFlorida muAmerica vari kubviswa mudzimba dzavo pamberi pedutu mupengo Hurricane Milton, iro riri kutarisirwa kusvika mudunhu iri mangwanani. Hurricane Milton ine mhepo iri kumhanya makiromita mazana maviri nemakumi masere paawa, kuchitiwo mvura iri kufamba makiromita gumi nemashanu paawa imwe chete. Mashoko aburitswa nemuzinda weWhite House anoti dutu mupengo iri ramanikidza mutungamiri weAmerica vaJoe Biden kuti vasendeke parutivi rwendo rwavanga vakaronga svondo rino rwekuenda kuGerman neAngola kuitira kuti vange vachiona nezvegadziriro yekudzivirira Hurricane Milton pamwe nekubatsira kumutsiridzwa kwenzvimbo dzakaparadzwa nerimwe dutu mupengo Hurricane Helen, iro rakaparadza matunhu ekuchamhembe kwakadziva kumabvazuva kweAmerica svondo rapera. Vanhu vanosvika chidimbu chemiriyoni vari kutarisirwa kutiza misha yavo muFlorida pamberi pedutu mupengo iri. Tabata chimwe chisvarwa cheZimbabwe chiri muOrlando muFlorida, Dr. Gadziro Gwekwerere, kuti tinzwe mamiriro akaita zvinhu pari zvino.
Kwandiri ini panguva dzino idzi zvichiri nani, asi takatarisa vanoita zvemamiriro ekunze pazvivhitivhiti vari kutaridza kuti mhepo iyoyo ichanyanya kusumuka mangwana, zvokuti panenge pasisina kunyatsomira zvakanaka. Asi pari nhasi woimo mudunhu mandiri munomu, zvikoro namamwe mahofisi ehurumende akatovhara. Vanhu vari mudzimba uye vamwe vanhu vari mushishi yokutsvaga zvikafu, zvokutsvaga majecha okuvhara pamadhoo edzimba namapuranga okukomerera mahwindo.
Tichiona kuti vari kuti nzvimbo ichanyanyorohwa nedutu mupengo iri iTampa Bay, kure zvakadii nekwamuri?
Chinhambo chingaita mamaira anokwana kana zana, asi hakusi kure zvako zvakanyanya.
Tichiona kuti pane tarisiro yekuti mvura iyi ingangosvika mudunhu menyu mangwana, pane urongwa here hwati hwaitwawo mudunhu menyu hwekuti vanhu vanga vachibva mumisha yavo vachienda kunzvimbo dzakachengetedzeka, anganzi muchirungu mashelta?
Hongu, pane mahofisi atingati kana takatarisa kumusha tingati emunisipariti, koitawo zvikoro zviri panzvimbo dzakakwirira, zvimwe zvagadzirirwa kuti zvive masheltas iyoyo. Kozotiwo pane nzvimbo dziri kutandiriswa vanhu majecha akatopakichwa muzvitsapo muzvisaga kuti vakwanise kuzvibetserawo kudzivirira dzimba dzavo kuti mvura isazopinda.
Imi munotarisirwa here kuti makanzi mubve muchange muchisimukawo?
Hongu, ini ndikanzi ndibve ndinosumuka, nokuti ndakambosipinda mungwavaira makore ari mumashure muna 2022. Nzvimbo yandaigara yakambozoflada, saka ndinotomhanya chaizvo ndikangonzwa kuti zvaakusvika ndinototiza.
Vanga vari chizvarwa cheZimbabwe Dr. Gadziro Kwekwerere vari parunare muOrlando mudunhu reFlorida muno maAmerica neStudio 7. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira moga zvamunofunga.
Murisei vashamariri vose, ndinoda kutaura ndichibvunza pamusoro paMP wedu Comrade Goga. Wakati iye asati ava MP wakanga ane shungu zvikuru yokuita makiriniki. Vakavaka zvemakiriniki zviya zvina kana kupedziswa chero kuti zvitange hazvisati zvatanga makiriniki aka. Saka mubvunzo wandinawo ndewekuti ivo sezvo vakanga vachikambena vachiti pasina mwedzi mitatu zvinenge zvashanda, ko ikonu zvazvatokwanidzira gore nemwedzi yakati kuti zvisina kupera, chiri kutarisa kuti basa ripere chinyi, uye pamwe chete nerod ino yekumberengwa ichienda munene, ko zvayakangoiwa chipisi, ko kumwe kwacho kuchazoisitwa rini? Ndomubvunzo wandinawo. Sezvo nyika ichitongwa nevene vayo, vene vacho tisu, ko tatisa kupedza makiriniki amakatanga nai Comrade Goga chiiko?
Pastudio 7 makadii mose pastudio 7. Aiwa muno muZimbabwe zvinoitika zvinhu zvakaoma muZimbabwe. Kana munhu wakasungwa kana wakaba kwaita sekwatiri munhu wezano, zvanzi aiwa hapa isina nyaya yapera. Zano PF ndinounza kana ukaruwa munhu kana ukaita sei zvinhu zvese unongohwanda nemusangano uchidzi, zvanzi aiwa hapana zvaunoitwa. Ingati nyika here inongohwanda nemusangano wakomana? Aiwa kudenga kuna Mwari ngatidye zvakaipa.
Mukoma Jonga akandimiri, makadiko pastudio 7 munofara here apo? Maodhi edu amuvhuriwo indava. Hei, hazvina kumira zvakanaka, tinongotichamisa chete chete. Ngaaramba akanyarara mukomana, nguva inokwana chete, ndaasaura mwoyo. Tiriko vatsigiri vake.
Pastudio 7 makadi apo nemhuri dzenyu dzese. Ini ndinoda kukubvunza zvakanakanaka, ndinoda kubvunza ndione nzwisiso kune vandiruzivo. Nhau dzenyu chaidzo tinodzinza chaizvo waya dziri dzechokwadi, asi ndaida kunzwisisa kuti ko nhau dzinoitika mumwe mezi ward 13 dzatisiri usumbusanganawo nadzo apa indava? Marenge nemapurasi ari kupuwako vachienda vanhu vachidzingwa, uye vari vanhu vaive kubva kutokwe mukosi vazhinji vacho vari kungotorerwa mhinda zvisinganzwisiki, kusanganisira nemi wacho nditoripo. Chii chiri kumboitika? Zviri kufamba sei?
Pastudio 7 makadii baba wevanhu, baba chinogurei?
Nyika iri kutongwa pachitoro vakomana. Tinogara tichitaura kuti ngatisvinurei. Imi munoswera muchirwisana naChamisa, munotitasa naChamisa, kutukana naChamisa. Mosiya vanhu vari kuparadza nyika. Tarisai mari yakatsakatika iyi, vanopikisa vari mumajeri, but mbavha dziri kukoniwa kusungwa. Munoti havasi kuzviziva here? Musabhaizwe naana Nyati ava.
Pastudio 7 maswera sei? Ndongoda kungoti ndingoti taureiwo zvinhu zvishoma. Iri kunyararirwei nhau ye 4 million? 4 million vakatenga zvikopokopo kuRussia. Ndo nguva yekuti vachishandisa zvikopokopo munzira yakanaka nekutakura mari. Ko zvino vari kuenda kuna Nakadoma kwese kwaitwa toda vanogadzirira tichidzinga vanhu pari kuuya mukuru. Mukuru akavhotirwa nevanhu. Ko zvino vari kundodzinga vanhu, vari kuvadzingirei?
Idzo dzanga dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp namba dzinoti +1 202 465 0318 muchitudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Asi vanoda kutumirwa nhau ngavaite zvekunyorera panhamba idzodzi, kwete kutumira mashoko. Muchirongwa chedu cheThe Connection na8pm nhasi tiri kutarisa zviri kutarisirwa nevechidiki mubhajeti regore rinouya, sezvo zvinhu zvaoma vachishaya mabasa uku mari yezig ichishaya simba. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzinoti +1 202 465 0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na7pm pamasaisa anoti 909am 4930 13860 ne15460 kHz pashortwave. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Gurukota rezvekudzivirirwa kwenyika amai upa muchinguri vanzi nedare vari pevanhu vakarohwa nemauto munguva yecovid-19. Hurumende inoti yawedzera vashandi vayo mari dzemihoro. VWFP na USAID vobata na kusimudzira vechidiki kuEpworth neCaledonia muHarare. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, iva inesu zvakare mangwana. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndekusiya muina Standekile Mhlanga.
Soku isika tisendaba ku VOA Ndebele. Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela imsakazweni we Studio 7 ngolwesibili mhla ka 8 kumfumfu 2024 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, umthetho andaba uthi umkhokheli webutho leZimbabwe lophethe uhlangothi lwezomvikela kumele behlawule abantu abane $40,000 abatshaywa kabuhlungu libutho. Kulabo somabhizimusi abadabuka eZimbabwe abathekelela kwele Melika phansi kohlelo lwe-CEO Africa Roundtable, abatsha bathi baphila ngentando kasomandla. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umthethandaba uthi umkhokheli webutho lomphathintambo kahulumende obona ngezemvukela kumele behlawule abantu abane abatshaywa kabuhlungu libutho ngesikhathi kuvalelwe uzulu ezindlini kulandela ukuqhamuka komkhuhlane we-COVID. Inkulungwane ezingamachumi amane zamadola eMelika, i-US $40,000. Isinqumo lesi sithethwe ngumantshi eShurugwi kulandela udaba oluphanyukwe ngumo Blessings Ncube ozisebenzayo, uButler Jabangwe loMavutho Kachepa abasebenza eShurugwi City Council kanye loGrant Zinyuke oqhatshwe isibhedlela seShurugwi Hospital. Abanye laba abamelwe inhlanganiso yamagqwetha yeZimbabwe Lawyers for Human Rights bathi amasotsha abathwalisa amagabha avuzayo ngomnyaka ka-2021. Umantshi uPatricia Gwesayi uthe kubi kakhulu okwenziwa libutho, ngakho ke kumele uLieutenant General Anselm Namosanyathwe lonkosikazi Muchinguri Kashiri bahlawule imali le. Kasenelisanga ukuxhumana lababili laba ababengaphenduli omakhalekhukhwini babo. Ukuze sihlazele lolu daba, uGibbs Dube Studio 7 uxoxe lolwela ilungelo loluntu ekunhlanganiso yeConsumer Rights Association of Zimbabwe, umnumzana efidlela Ncube.
Kulento ezimbili ezinhle khona lapho, ngumthetho lo ovumela ukuthi kubotshiswe uhulumende lapho izisebenzi zakhe zenze icala lokuhlukumeza amalungelo abantu. Okwesibili ukuthi ukube le-court, kube lo judge ovumileyo ukuthi kube njalo. Lokho kuyinto enhle kakhulu ngokuba kuza kwenza ukuthi kuvimbele ukwephula kwamalungelo abantu. Kanti-ke uhulumende kumele afunde isifundo esikhulu khona lapho ukuthi ukwethula kwamalungelo abantu akwamukelekwanga lakancane lakancane ngaphansi kwale constitution esilayo.
Kodwa ubona zani bazahlawula yini imali yonke le?
Ukuyihlawula bazayihlawula ngaphandle kokuthi ba-aphile kuguqulo, kodwa kangiboni ukuthi baza kwehlele ukuthi bayibhadale ngoba ezinye izimali emuva bazibhadele esimeni esifana nasona leso. Kuqakathekile ukuthi uhulumende ayibhadale le mali, ajezise izisebenzi zakhe eziphula amalungelo abantu nxa kuwukuthi yena akahambisani lokwephula kwamalungelo abantu. Kuyinto enhle kakhulu yona le. Isinqumo somthetho wandaba sihle kakhulu, sifanele njalo, kumele zibe ziningi ezinjalo lapho kwephule khona amalungelo abantu. Ngaleyo ndlela kuza kwenza ukuthi labo abephula amalungelo abantu besabe ukwephula.
Kodwa ubona zani kulabanye abangabuya njalo bethi njengoba songani kubhobokile kunje, basephanyeka indaba zabo emthetho wandaba bathola imali labo. Kungenzakala khona
asengasukuma abantu ukuthi into edingakalayo ukuthi ube lobufakazi bokuthi lokho okhala ngakho kwenzakele, njengakhona lokhu esikubonileyo. ufakazile ukwethula ubufakazi obupheleleyo ukuthi icala le hlukunyezwa amalungelo abo ahlukunyezwa into eyenziwa umhlaba wonke jikelele emazweni la esingathi thina ngamademokrasi lapho ukuthi wakhona umuntu nxa kwephule ilungelo lakho le mvumo yokuthi ayemthethwandaba ayecela ukubhadala ukuhlawulwa yilaba bephule ilungelo lakhe ngakho-ke kuqakathekile ukuthi uhulumende akhuze izisebenzi zakhe ngokuba imali yelizwe nxa iyabe isisetshenziswa ukubhadala abantu ngento ekade ingafanelanga yenziwe kuyabe kungalunganga khona lokho
lo ngumnumzana Efihle Lancube olwela ilungelo loluntu ubexoxa lo Gibbs Dube we Studio 7 ekwabulawayo. Abaphila ngokuthenga lokuthengisa impahla yabasikhathi beleke ukuthola idola lemelika ngelanga okuyinzuzo okwenza bephile nzima. Bathi amapholisi ekhansili lawo abathwalise amagabha avuzayo. Kubika umlondolozi Ndlovu ekhona le eHarare.
Umnomzana Mlungisi Mangena ngomunye wabantu abafika inkulungwane ezilikhulu 100,000 abathenga bethengisa impahla ezijene emgwaqweni eHarare endaweni ezibalisa iCopacabana 4th Street Market Square lezinye. Endaweni lezi kuthengiswa ukudla, izigqoko, amatamatisi, ikhabishi, izipenede, amathawulo, izembatho zensitha, inwele ezilungiswa kwamanye amazwe, amabhawudo, amavili ezimota lezinye impahla. Iningi labantu abasebenza lapha ngabaswela imisebenzi kumakampani, kuhulumende lezinye indawo, loba abanye babo befunde emakolishini emfundo yaphezulu. Umangena othengisa amatamatisi uthi kunzima emgwaqweni.
Zeneli njengoba khangela ukuthi umuntu wonke nje kathi esephila ngokuthengisa ngokuthenga ukuthize ethengisela omunye kuvesi yawodwa ukuthize onje ama raw materials ezothengisela abanye. So indawo vele azeneli. Zeneli zikhona futhi enye inkinga ekhona ukuthi indawo zakhona kazilungiswanga kahle ukuthi nxa izulu lisina ngathi sesiya esikhathini sezulu abantu abaningi babebaleka bechiya imkambo yabo besiyacatsha emavurandi.
Banengi ababhekane lobunzima lobu. Uyakhala uLawrence Thole othengisa impahla eCopacabana.
Isimo lonyaka sinzima. Kudala sasithola imali efika i-20 US ngelanga kodwa khathesi sithwele nzima kakhulu asazi ukuthi kuzaphetha ngani. Wonke umuntu esethengisa nje.
Abathengisa emgwaqweni bakhala njalo ngamapholisa ekhansili ahluthuna impahla yabo esithi bathengisa ungekho emthethweni. Omunye wabakhala ezimathonsi ngalokhu ngumnumzana Gift Piri. Uphelele umnumzana Nixon Dube okunhlanganiso ye-Vendors Association of Zimbabwe.
Abantu abathengisa abathwele nzima kwamagama because sithi kumele kube lokukhulumisana lekhansili.
Idolobho leHarare labika nyakanye ukuba kule ndawo ezifika inkulungwane eziyisithupha 6,000 ezisemthethweni okumele abantu bathengisele kuzo kodwa okwamanje lithi bafika inkulungwane ezilikhulu abaphanda impilo emgwaqweni edolobheni leli. Umeya weHarare umnumzana Jacob Mafume uthi bafisa ukuba abantu bethengise impahla okusemthethweni kodwa kukhanya kusehlula.
Yeah, we have a serious contradiction around issues of in the sense that
lobunzima obukhulu ngoba kumele abantu baphile bathole ukudla kodwa kulabantu abamabhizimusi ababhadala imithelo kumele idolobho lihlanzeke kungakho sizama ukuba sibone ukuba bangasebenzela ngaphi.
Uphenyo olwenziwa luhlangothi lukahulumende olubona ngokubalwa kukazulu lokunye olweZimbabwe National Statistics Agency lwaveza ukuba kulabantu abazisebenzayo abaningi emgwaqweni ukwedlula abasebenza kumankampani lezinye indawo eZimbabwe. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngimlondolozi Ndlovu.
Inhlanganiso yokuthapha imihlangano yokuthapha imbono yabantu elizweni ngendlela abafuna kwabiwe ngayo imali yesikhwama selizwe ngomnyaka ozayo iqhubekile lamhla ezigabeni eziningi zelizwe. Iningi lisithi lifuna kube lemithi ezibhedlela, amanzi okusebenzisa, amandla amagetsi, izikolo lenhlelo zokuthuthukisa abatsha. Ukuze sizwe ukuthi kwenzakaleni eMount Darwin lamuhla, sixoxele unkosikazi Sichelesile Mahlangu omela iphumula edalele parliamente njalo eku committee ye standing rules and orders kuleyo nkundla obekuqula ebelihola lomhlangano kuleyo ndawo.
Namhlanje sise umandla ende indlela abantu abaphume ngakhona bebaningi sibili ende bekhuluma izinto abazifunayo nabazishisayo ukuthi i-budget leyi ikumumathe. Ama-priorities abo kakhulu abegxile emanzini, ezikolo, imali zabo zempentsheni, izibhedlela. Bakhale kakhulu ngezibhedlela sibili ngoba sikhangela kathesi umkhuhlane we-cancer, umkhuhlane lowo kawelapheki njalo nxasho kuthiwa uyelatshwa uhamba usiya kwelatshwa endaweni ezikhathana. Kakhulu sikhangele nge-15% yana i-Abuja declaration ukuthi ngakwenzakala ngayo iyafika khona phana kwenzeka ukuthi izibhedlela zethu kube lemithi eminingi nokokusebenzisa ikakhulu iy'ngubo ekhala ngokuthi ezibhedlela ezinenye iy'ngubo kazisekho. So in abatsha bebekhala ngokuthi ama-vocational trainings bayawafuna ukwenzela ukuthi baphume ezitaladeni okuyikhona sebelibala ngakhona abanye khona sebengena kwizidakamizwa. So bekhala ngokuthi ngayavuselelwa ama-vocational training centers so that babe lezinto zokwenza baphinde babe lapho abangatshona khona begojisile besenza okulingane okulingene bona. Bese sibuya kuma-veterans, ama-veterans ayacela kakhulu ukuthi imali zabo maziphume njengokuthembisa kukahulumende ukuthi kukhonokho okwelizwe esinakho labo kabathole ingxenye. Sikhangela i-passport injana bathi iphezulu into engayiphezulu kakhulu i-tax baya babendlela ababathekswa ngayo bathi bona kulabantu ababuya elizweni lethu abaphiwa izindawo like ama-chayini njana bona bathekswa njani njengoba akabukhanyi bebekhalisa bebekhala kakhulukazi ukuthi imigwaqo yabo ifile abantu ababanceda ngayo kodwa ini ingumhlabathi abawugugudayo ngowethu ngowamazimbabweni babathekse abantu labani ukwenzela ukuthi they play back to ama-communities abo kukhanye ukuthi basemhlabathini wethu njalo umhlabathi abanothisayo ngowethu labo besinothisa ngabo
kusasa lelubhekise ngabo
ya endaweni ethiwa uzumba. So izolo besise umdalabani kuxa ingani iy'ndingeko zabo zonke ziyafanana ama-license ona lawo ade zothiwa i-license ye-radio eyemota $100 bathi bona $1 $10 bangayenelisa but ama-$100 ngabawenelisi ngoba ngalempoto ezimbili ezinto athangazange ayibambe i-$100 sesizoza kusasa-ke uzumba ukuthi bona babe besithi njalo le-attendance yangikhona inhle kakhulu sebe-understanda kathesi ukuthi ibhajethi yelizwe iqakatheke nganani ukuthi babe khona baphathekela kubhajethi yakhona.
Lo ngonkosikazi Sichelesile Mahlangu omela iphumula idalele ephalamende njalo kucommittee ye standing rules and orders kuleyo nkundla esikhulumelaye esemandaweni. Ngesizwe ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane, umsekeli webutho lo-Hezbollah kwele-Lebanon uNaim Qassem uthi basekela ukuba kubekwe phansi izikhali phakathi kwelizwe lakhe lele-Israel elihlasela ngamandla elizweni leli osokubulewe abantu abafika phose inkulungwane. Ele-Israel lilwisana njalo le-Hamas eGaza lapho kuthiwa selibulele abantu makhaza abedlula inkulungwane ezingamachumi amane, 42,000. I-Hamas yabulala abantu abedlula kancane inkulungwane i-1,200 yathumba abangamakhulu amabili namachumi amahlanu, 250 ngomfumfu nyaka enye. Yakhulula abanye njalo kulaba bulawa ngele Israel elihlasela eGaza, kulabanye njalo abalokhe besezandleni zeHamas. Abezindaba beReuters babika ukuba ozanqoba kukhetho lukamongameli oluzaqhutshwa kwele-Mozambique ubhekwane lohlupho lwezikwelete olokuhlaselwa ngabahlamuki, izulu lesikhukhula elinaminyaka yonke kanye lezikwelete zamabhanga. Abancintisa kukhetho lolu bagoqela umnumzana Daniel Chapo Omelet owefrelimo oncintisana labamele amabandla amathathu. Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e-Voice of America ese-Washington. Ngokweziphathelane leMelika, uMongameli Joe Biden usemise uhambo lwakhe lokwethekelela eAngola laseGermany ukuze aphathise abantu abangawelwa ngumonakalo okhangelelwe ukudalwa lizulu lesikhukhula ile Hurricane Milton elizachitheka esigabeni seFlorida. Isigodlo seWhite House sazise lamhla ukuthi uBiden uphakathi njalo kokuncedisa abantu abathinteke kuzulu elifanayo ile Hurricane Helene, lona elibulalise abedlula amakhulu amabili 227 eFlorida lakwezinye izabelo. Akwaziwa ukuthi uMongameli Biden usezahamba nini emazweni omabili. Kusenjalo udaba lwabantu bokuza luqhubeka lusenzikini yemikhankaso yabancintisa kukhetho lukamongameli weMelika, uMnumzana Donald Trump lonkosikazi Kamala Harris. Izolo uMnumzana Trump usole abantu bokuza esithi labo abadala amacala afana lokubulala ngabantu abalegazi elibi. Ngakolunye uhlangothi unkosikazi Harris utshele umsakazo we-CBS ukuthi engakhethwa uzathatha amanyathelo okuqinisa imingcele yelizwe ukuvimba ukungena amahlayana kwabantu abangalamaphepha eMelika. Ukuhlaziya lolu daba, untungameli Nkomo yeStudio 7 uxoxele ocubungula izombusazwe uMnumzana Mthulisi Mathuthu.
Ukuvelayo egcikeni ukuthi uTrump velele into nje ahlelime ngayo. Kazange wakwacatsha uTrump ukuthi enze lokhanu kwenziwa ngamanye amapolitician okuzama ukucatsha kufihla imibono yakhe yobandlulo. Ziningi izinto azenzayo ukukhuluma nje ukuqamba amanga kwesinye isikhathi. Kodwa mase kubuya le eyobandlululo akazake aphambanise, aza akakhuluma into engekho enhliziyweni yakhe, aza akakhulume into egudlisa. UTrump vele yena umuntu olobandlululo kazange wayifihla, ngakho ke akumangalisa ukuthi utsho njalo. Angiboni lokuthi ukhona ongamangala mase simkhangela sisukele emvale. Uzikhulumile izinto eziningi kunye lenhlamba, hayi kuyinto nje encane kuye lokho. Ngakho ke singathi kuveza iconsistency kuye kupolitics.
Udaba lwabantu bokuza lolu lusegudwini luyahlupha ngoba kulabantu abaningi abangena mahlayana eMelika bengelamaphepha. Ubonalo siba lomthelela onganani lolu daba kukhetho?
Kukhanya into ezaba khona, sivile zaba ngezinye ezingathi ngama-influencers kukhetho lwaseMelika. Ngoba ungakhangelisisa uTrump yinto ame ngayo, ayisukuthi kumbeni ume ngalo ngokusenhliziyweni kuphela, ume ngalo ngezani ngokuthi uyazi ukuthi uphehla kakhulu, uyakhwezela umlilo obandlululo njalo uvusa imhlonga yabantu abathile. Singathi uTrump ngumuntu owazi kahle ukuthi phakathi kweMelika kulabantu abavele betshisekile ngalinto, ngakho uyakhwezela, uyazi ukuthi into ayithembileyo aza kumangayo. Singathi ukhangela lo nkosazana uKamala nangokwakhe njengomholi, ngathi umbuso uyameleka, uyakwazi kahle ukuthi indaba le immigration indaba eshisayo, angeke amelaphana athi yena hhayi akulahlupho kweMelika. So uzama ukuthi abe phakathi laphakathi ngoba esazi ukuthi ma angakhuluma kahle aphumele egcekeni ukuthi la utshisekile ngalo da, uyabe selahlekelwe ngabanye abantu abangapha kuma-democrats abaningi bangkhona abangabokuza layo ungamkhangela ngokuba ngokwakhe ukuthi ungumuntu engathi ulala igazi labantu bokuza. So uTrump yena ukhwezela ngabomo esazi ukuthi ma ekhwezele siyali unkosazana Kamala ma angasabuya yena esesithi khona hhayi lokhu azikuqakathekanga, uyahlalahlekelwe ngamavoti amaningi. So singakukhangela-ke sithi i-contest iphakathi kwala abantu bakuncintisana kwabo. Kungapha singathi lokhu ane-extremism ku-Trump besokubuya kuKamala, yena uzama uba phakathi laphakathi ukwenzela ukuthi angalahlekelwa ngamavoti. Ngakho kuyinto nje eqakatheke kakhulu, yiyo into ngokubona kwami ezodala umehluko mhla okhetho lusenziwa.
Lo uMnumzana Mthulisi Mathuthu ocubungula izombusazwe obexoxa ecingweni lontungameli Nkomo weStudio 7 ekweleBhilithane. Kwenza batsha abanye abasakhulayo bathi baphila ngokukhanda amatafula, imigubazi lezinye inhlelo ngenxa yokuswelakala kwemisebenzi. Kube labanye njalo asebephelelwe lithemba, asebenatha utshwala, kakhulu abathanda izidakamizwa labacela ukudla emphakathini. Ungqwele Dube weStudio 7 uxoxela abanye abasakhulayo kobulawayo wasethulela lolu daba.
UCurtis Mongjonge oleminyaka yokuzalwa engamachuma amabili lasithupha 26 uthi wabona ukuthi akusizi ukuhlala endlini ngenxa yokuswelakala kwemisebenzi eZimbabwe. Ngakho ke wafundiswa ngabanye abantu umsebenzi wokubaza ngo-2022 wahle waqina kukho. Ubaza amatafula lokunye esenjube Project Center.
Ngabuya ngifunda ngifundiswa nomunye umfundisi wayengifundisa lapha. Ngagcina lami sengitholile indawo yokuthi ngisebenze lami ngedwa khona. So I was really ngakwenza ukumphusha ukuthi ngibuye ngisebenze njenge-entrepreneurship lapha ukuthi sasibona impilo ukuthi it's very hard ukuthi siphonge ukuhlala singayenzi something. So sadecide ukuthi manini sibambe lathi sibone ukuthi impilo iyahamba isikhona.
Balihlekana abatsha ababaza izitulo amatafula lokunye endaweni le. UTinashe Zindi uthi waqalisa ukubaza ngonhlangula lonyaka esephelelwe ngumsebenzi. UMthokozisi Inkomo oleminyaka yokuzalwa engamachumi amabili lasithupha 26 uthi seleminyaka emibili ekhanda insimbi. Ukhanda amagedi, insimbi zamafastela, ezeminyango, lokunye ukuthengwa nguZulu. Uthi njengabanye bakhe kwesinye isikhathi uyathola amakhulu amabili amadola emelika $200 ngenyanga ekukhandeni okuchiyeneyo. Ogezisa izimota eluveve emavinkilini akoshigumira uGarfield Maseko uthi wenelisa ukugezisa izimota ezilichumi 10 usiyafika ichumi lanhlanu 15 ngelanga, njalo ubhadalisa amadola emelika amane $4 kumbe $10 usiya ngehlobo yemota. Kodwa bakhona abatsha abakhala okumangalisayo abatshona bebhodabhoda bedinga utshwala lezidakamiswa kobulawayo lezinye indawo eZimbabwe. Kulabanye njalo abadinga imisebenzi nsuku zonke. UMartin Nyoni ohlala emakhandeni uthi sekule minyaka emibili waphutsha izifundo yesikolo semfundo yaphezulu. Uthi kayitholakali imisebenzi eZimbabwe.
Inkinga ngiyazama ukubambabamba ukungenangena parise panasitholakali ancinisegazangela. Masivikdala sishayelile pare anti akwazi babekhuluma ngokuthi e-connection wadwada uzaphomba ukungena. Funa ubanganaza nalezi mqada kudala siphosele amasivi.
Uthwele nzima lo Thabo Jele ohlala eLobhengula West.
So lathi siyabe sicela noma i-government ukuthi ma ingavula amathuba emsebenzi ngoba lokhu tsotsi sobuyanda imali yokuchina ngoba abantu abasebenzi bayalamba. Ungakhangela abanye abantu kulezi nsuku uma kufiwe noma engahambanga emngcwabeni afike layinele ukudla ngenxa yokuthi kuyabe sisele ukuthi iyadlani impilo yeZimbabwe izima.
UBongani Gumede laye ohlala eLobhengula West uthi lo bayewazi umsebenzi wamagetsi lapho ayesebenza khona wamiswa, ngakho sevukela izitolo okunathwa khona injengu lokunye.
Ama-contract avula valwe ngisebenze ezizo ngu-electrician kahlekahle ngu-plaster emayini para ngispani but akula mntu osincedayo anything. Bakhona o-MP, bakhona o-councillor, they're not doing anything, they're not helping us with anything. Sabavotela bawine, yes. Just come here ekuseni before 7:30 uvula ngo-7 kwekisho bani bethola amathiti emeleleni ukuthi ishop ivule.
Kulamafikitali amaningi eZimbabwe avalwa kubangelwa isimo esibi somnotho. Uhulumende uthi abatsha kumele bevuke bezenzele ngoba ilizwe lakhiwa ngabanikazi balo. Ngimele iStudio 7 yobulawayo, ngingungqwele Dube. The Voice of America.
Wezemnotho kulabo somabhizimusi abadabuka eZimbabwe abathekelela kwele Melika ngaphansi kohlelo lwe-CEO Africa Round Table. U-Ivan Sininga we-Studio 7 uxoxe lomunye wabo umnumzana Neva Ncube, umqondisi wenkampani ye-Dande Mutande.
Silapha i-DC ukuthi sizodinga amathuba achiyeneyo. Sizodinga ubudlelwano lama businesses awe America. Njalo futhi sikhangele ukuthi njengabakhokheli bama business eZimbabwe singazuza njani ithuba lokuthi sivulelwe amabhenki lezimali esingazizuza lapha eAmerica ukwenzela ukuthi sisebenzise emabhizinisini ethu kweZimbabwe. Siyazi ukuthi America ngomno towayo ile mali eneng and imali eneng le abalayo siyakwazi ukuthi iyahamba kwezinye izindawo kwele Africa but kukalutshwane ukuthi imali yangkhona ifike kwele Zimbabwe. Njengelunga le-CEO Africa Roundtable sikubone kufanele ukuthi sibuye lapha kwele America sizokhulumisana labo sizwe ukuthi kuyini ukwenza ukuthi bengabuyi bazofaka izimali zabo lamabhizimisi kwele Zimbabwe. Sibachasisele ngokugcweleyo ukuthi iZimbabwe isivulekile iyavumela ukuthi ama companies awe America abuye kwelakithi bazofaka izimali zabo basebenze lathi njengabo somabhizimisi beZimbabwe sithuthukise ilizwe leZimbabwe. Kunengi osokwenzakele okutshengisela ukuthi ilizwe lethu labo somabhizimisi balesifiso sokuthi basebenzelane labantu abangaphandle kweZimbabwe ukwenzela ukuthi sithuthukise umnotho wakhona. Ye kungabe kukhona okunye okungahambi kuhle but akusho ukuthi ilizwe alivumi ukuthi abantu babuye bazofaka izimali zabo.
Lo umnumzana Neva Ncube umqondisi wenkampani yeTande Mutande obexoxa lo Ivan Sininga weStudio 7 ekhona pha kwele Melika. Sokuyisikhathi sokuzwa imbono yenu linabalaleli beStudio 7 elisethulela yona ngeWhatsApp.
Selibonani beStudio 7 ngibingelela injabulo imuDube. Loba balothe kulumizwe lokwe-Studio 7 lezama ukuhlonipha abanye abantu nesiyahlupheka kwamanye amazwe nayo yakukhuluma into zakhe.
U-Studio 7 ku-Studio 7 basazi abahle nabalaleli. Ayinxa ukubuza le imali wathi izigi kuthiwa iyasebenza iyasebenza iwayi bahlale bekhuluma ngayo kuthiwa yawa 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 nomnyangakho laba nabakhabinethi yabo kile bomthuli Ncube igeng eningi le usewumankuja khona ngale abayazi into abayenzayo abantu badlala ngabantu nje sineninini lapha bekunale imali ewathi ibhondi lapho bekungaqedakali abantu bathwala amasaka basethenga isinkwa wakubona kuphi khona lokhu. Zame ukusikwanelela abantu labo mnangakho zame ukuba lengqondo ezikwanile kahle kahle.
Ngibingelele Studio 7 nabasakazi bakho bonke ndinelisilethela izindaba suku zonke ukusakwamalanga. Bengicela ningidlulisele umlayezo wami lowo kuChuma, kuJoseph Chuma. Ningibuzele yena ukuthi njengoba umnangagwa esegcoba ukuthobane lo umuno Mutapa, iconstitution yeZimbabwe isikuvuma yini ukuthi kube nenkosi elizweni? Ngoba thina sathi masigcoba ethu inkosi, uJoseph Shuma wathi iconstitution yelizwe vele ayikuvumi lokho ukuthi kube nenkosi. Isiya kuvuma yini manje iconstitution yeZimbabwe ukuthi kube nenkosi? Ngicela nje ningibuzele yena uJoseph Shuma lokho ukuthi uza njani esinye isizwe sisiba nenkosi kodwa bona emandebeleni bengavunyeli ukuthi bebe nenkosi.
Yes, sanibonani 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 sanibonani. Ngibingelela kumthokazi wonke, ngibingelela nesitudio sethu esisilethela inhlelo ezimnandi. Ngiyabingelela kunini lonke 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 lokubingelela ku-BJ Dube. Ngibingelela ngaphansi kwemthokazi Protest for Change. Ngitiphilaneni lonke inkosi Mayeli Busise.
Sibonge abalaleli bethu beStudio 7. Luyalandela uhlelo le-Live Talk, uhlelo lwabatsha lwe-The Connection lapho esixoxa ngokuwa kwesisindo seZimbabwe Gold, izigi ngesikhathi kuqhutshwa imihlangano yokuthapha imbono yabantu ngokumele kube kuluhlu lokusetshenziswa kwemali yesizwe, ama-budget consultative meeting. So livalelisayo yimi uSthandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.